Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Sangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kumiguru 8 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti izvonezvo zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ma sanctions aya isu taakuti seMDC ngatiitei kuti wekudzimwe nyika wabvise ma sanction hongu mune zvisingafadzi zviri kuitika muZimbabwe asi tiri kuti hurumende inofanira kupiwa kunzi itai zvakati kuita kuti zvibviswe.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vokurudzira kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe vachitiwo hurumende inofanira kuwandudza zvinhu zvakawanda sarudzisarudzaitwa. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu makumi masere nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Mhuri dzinodarika zana kusanganisira svikiro redunhu revhuti dzinobviswa papurazi reWaterloo nechitatu zvichinzi vagere panzvimbo iyi zvisiri pamutemo. Chikwata chenhabvu yevanhurume cheZimbabwe Warriors chiri panguva yakaoma apo chiri kupinda munhandare yeCoastal International Stadium muGhana mangwana mumutambo wacho wekutanga neGhana mumakwikwi ekuenda ku-2022 World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora nasi vakurudzira kuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe vachitiwo hurumende inofanira kuwandudza zvinhu zvakawanda sarudzo dzisati dzaitwa. Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Vashaura navatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Richard Tsvangirai House muHarare nhasi vaMonzora vakurudzira kuti zvirango zvibviswe vachiti zvirango izvi hazvina zvazviri kubatsira kuruzhinji rweZimbabwe.
Zvakataurwa nababa Tsvangirai vasati vashaya zvanga zviri zvokuti kubva muna 2012 vakaenda kuAustralia vakati ngati chibvisa nyaya dzemasanction. Vakaenda kuBritain vakatoti ngatibvise nyaya yemasanction. Mazviko kwazvo Britain yakabvisa masanctions iwayo. Chasara United States iri kuti ma sanctions arofana kunga aripo. Ma sanctions aya isu taakuti seMDC sezvakataurwa nemukuru wedu ngatiitei kuti vekudzimwe nyika wabvise ma sanctions.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaRashwet Mukundu vati havaone nyika dzekumavirira dzakaisa zvirango izvi dzichizvibvisa munguva pfupi iri kutevera nekuti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa nehurumende.
Hapana chaitwa chaicho nehurumende yava munangagwa chinoratidza kuti vari kusanduka pakuru pekodzero dzevanhu vari kusanduka pamusoro pemabatirwo kana kuti mashandiro anoita vanoona nezvesarudzo. Izvi ndo nyaya hombe dziri kunyanyonetsa dzakaita kuti nyika ipinzwe pazvirango.
VaMonzora vatiwo pane zvakawanda zvinofanira kugadziriswa sarudzo dzemuna 2023 dzisati dzaitwa zvakafanana nekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinofanira kuti zvivhote musarudzo idzi zviri munyika dzazvigere uye mitemo inobata sarudzo inofanira kuvandudzwa.
Munhu wese anofanira kupinda pamasaisai. Anofanira kupinda pa radio, pa television kana achikwikwidza president. Tobva ipapo hakuna masoja, ma CIO nemapurisa anofanira kuva nechekuita nezvematongerwo enyika. Chechitatu hakuna zvinofanira kunzi vanhu vanonyimwa chibage kana kuti vanonyimwa mbeu nepamusana pekuti havana kuvhotera nhingi. Zvese izvo toda kuzvibvisa. Hakuna munhu anofanira kurohwa munyika muno kana kumbunyikidzwa kodzero dzake nekuti afunga kufotira nyingi.
Atina kwanza kutaura negurukota rezo mitemo, vazi ambi ziambi, kutinzgo kuti matano api arukutoru wane urumende mukuvandudza mitemo inobata sarudzo. Azisa chigaruwe komishe ninona nezve sarudzo, amai Priscilla Chigumba, vakambouza Studio 7 nguva pfupi yapfuura kuti komisheni yava inadambudziko nekutevedzera mutemo, vachiti nyaya yekufambiswa kwesarudzo inyaya inofanira kugadziriswa nedare reparamende kubudikidza nekuvandudzwa mitemo inobata nyaya dzesarudzo. Vamuonzora vati vane chivimbo chekuti nyaya dzekufambiswa zvakanaka kwesarudzo dzinogona kugadzirisika kana nhaurirano pakati pehurumende, mapato anopikisa, masangano anoshanda akazvimirira, vedzisvondo nevemabhizimusi pamwe nevamwe vakagara pasi poitwa nhaurirano dzechokwadi. Zvichakadai, mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition Vamavhela Skumalo vati nguva yasara ishoma kuti pagadziriswe nyaya dzinobata nyaya dzesarudzo sezvo sarudzo dzave kuswedera.
Tinoona kuti nyaya dzemaelectoral reforms dzinogona kunetsa kuti ange avapo sarudzo dza 2023 dzisati dzasvika, nekuti tiri kuona kuti izvozvi takutonopeta gore ra 2021 tichipinda mugore ra 2022, kureva kuti takunosarirwa nemwaka mushoma usingadariki gore kuti mareforms aya ange achiitwa. Asi sezvineiwo hapana chati charatidza paground kuti pane chiri kuitika.
Nhaurirano pakati pavamuonzora nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzinonzi dzakatanga zvitevera kupindura kwakaita vaMnangagwa tsamba yavakanyorerwa navamuonzora. Vamuonzora vati vari mubishi kubvunza nhengo dzebato ravo kuti nhaurirano idzi dzinofanira kutora mutoo upi, vachiti vari kutarisira kupedza kubvunza nhengo dzavo mumatunhu ose enyika mumazuva gumi ari kutevera. Vasati vapindura tsamba yavamuonzora, vaMnangagwa vakamboti nhaurirano dzichaitwa chete pasi pegungano repolitical actors dialogue kana kuti POLAD iro riri kushorwa neMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafane chirwere cheCovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu makumi masere nevapfumbamwe kana kuti 89 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 4631. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga munyika vava zviuru zana nemakumi matatu nechimwe zvine mazana mashanu nemakumi maviri nevatatu kana kuti 131523. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakanga vava mamirioni matatu ane zviuru zana nemakumi mashanu nezviviri zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevatanhatu kana kuti 3,152,916. Vakanga vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri vave mamirioni maviri ane zviuru mazana matatu ane makumi manomwe nezvina nemakumi mana nevashanu kana kuti 2,374,045. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Mhuri dzinodarika zana kusanganisira svikiro redunhu revhuti kumashonaland west dzakabviswa papurazi rewaterloo nechitatu zvichinzi dzigere panzvimbo iyi zvisiri pamutemo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mhuri idzi dzinoti dzakashamiswa apo Chikonzi nemapurisa ainge akapakata zvombo nemboma aisvika gumi nevashanu vepakamba yemapurisa yemakuti vakasvika vachipisa misha yavo vachiti vabve sezvakatarwa nedare repamusoro rehaicourt. Svikiro rekwaJename renzvimbo iyi vakapfuma nei Katema Nyoka vanoti kunetsana papurazi apa kwakatanga muna 2018 apo vaJames Chigwedere hama yevaimbove gurukota rezvedzidzo vaAnania Chigwedere vakapiwa gwaro rekuti nzvimbo iyi yave yavo asi nzvimbo iyi isiri nzvimbo inogariswa vanhu.
Dambudziko panapa matangiro arakaita tine munhu wandirikusvika naye muzvikuru wachigwedera Vincent Chigwedere Ya sekuru wake ndakaenda na court James Chibidira akafa 218 ndoba zaramba tiri kuma court
vakatema nyoka vanoti vachigwedere vakazofa gakavare nzvimbo iyi risina kupera vanoti vakazotanga kunetsana nemuzukuru wavachigwedere va Vincent Chigwedere avo vazouya nemapurisa pamwe nechikonzi kuzovabvisa papurazi apa zvinonzi mapurisa akamanikidza vose vanga vari padzimba dzavo kuisa midziyo yavo yose mumotokari hombe vachinokandwa pedyo nemugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu apo vagere pamhene kusvika pari nhasi mumwe wakapisirwa dzimba amai Petuna Adam vanoti zvinhu zvavo zvakawanda zvakatsvira mumba sezvo vasina kupiwa nguva yekuzviburisa
purisa akauya akati nzvimbo haisi yenyu tipisira asi kupisa kwacho kwavakaita ndiko kuti havana kunyatsotiitira zvakanaka nekuti isu vanga vasina keya nezvinhu zvatiinazvo
amai Adhamu vanoti vari kutambura pamugwagwa pavagere sezvo pasina mvura zvimbuzi kana zvekudya amai Adhamu vanoti vanokumbira hurumende kuti ivawanise pekugara nekukasika
saka pano dambudziko ratiwandire mvura tiri kumwa mvura yemufuku isingakodzeri chimwe mvura isina kuchengetedzeka pano mukatasabatira hapana kana matoilets isu tanditingodai muhurumende ichitinzwawo yatiwanisa pekugara
mumwe asina kwekuenda ndiamai Nyadzisaigovera ava vanoti nzvimbo yavari kubviswa ndiyo yavanoziva chete uye ndipo pavakasiyiwa nemurume wavo akafirapo makore mashanu apera mumwe akapisirwawo dzimba ndiamai Jessica Piri ava vanoti havana zvekudya uye nhumbi dzavo nedzevana vavo dzakapiswa amai Piri vanoti vana vacheche vave kurwara nekugara panze pane mhepo yakanyanya
kuti tirarame tiri panze zvimwe zvinhu zvakatsva semwana wandakatobata akatopisirwa hembe ndakatotarisa saka zvinhu zvakatooma
gogoeridha mapfudza vanoti vakatadza kubudisa mari yavo inosvika madhora mazana matatu yavaichengeta mumba yavainotora kumaroja avo kukaroi sezvo vainge vasipo pakapiswa dzimba dzavo
ushawatsa ndakafunga mari yangu chete ndiya ndikachema ndakati pachadzina mhosva
vachapumanei ava vanoti vakarwa muhondo yechimuronge yechipiri vari kudivi reZimbabwe People's Revolutionary Army kana kuti ZIPRA vanoti hapana kwavari kuenda
pandakapisirwa ikoko ndikwanda kudzokera
mudzviti wenzvimbo uye vari sachigaro webazi rinoyamura vanhu vanenge vawirwa nematambudziko mudunhu rehurungwe vaandrew tizora vanobvuma kuti nzvimbo yabviswa vanhu haisi yedzimwe dzinogariswa vanhu patsva vachiti vanhu vavanosungirwa kuyamura isvikiro renzvimbo nemhuri yaro asi vamwe vakawanda vanofanirwa kudzokera kwavakabva
tiri kubva mukutaura nematema emanjimanji avo nechekuita esvikiro riipapo tiri kuda kubatana namambo dandahwa famu vati takanangana nesvikiro tinogona kukurukura tichitaura neoda yacho kuti ndiro rionekwa kuti ringagare papi sei
vatizora vanoti dambudziko revanhu vari kugara panzvimbo zvisiri pamutemo riri kuwanda uye vari kuyambira vanhu kuti vasagare panzvimbo zvisiri pamutemo hatina kunzwa divi ravachigwedere sezvo vayambira vatore venhau kuburikidza nevashandi vavo vanga vachiona nekuchengetedzwa kwavo kana kuti personal security kuti havasi kuda kuona kana kutaura nevanhu mutauriri wemapurisa mudunhu remashonaland west amai Margaret Chitore vanoti ibasa remapurisa kuyamura kuti vanhu vatevedzera zvinenge zvatarwa nematare nyaya dzevanhu vari kubviswa munzvimbo dzavagere zvinonzi hazvisi pamutemo dzinowanda nguva ino yegore makore ose mudunhu remashonaland west ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sangano renhau reAFP rinoti mutungamiri weFrance vaEmmanuel Macron vasangana nekutsamwa kwevechidiki vanobva kuAfrica nhasi pamusoro penyaya dzakawanda dzinosanganisira kusiya misha kwevanhu vachienda kune dzimwe nyika pamwe nemisaridzirwa yeutapwa izvi zvaitika kumusangano wakanangana nekushandura zvinhu mudunhu reAfrica uri Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kubatana negurukota rezvekugadzikana kwemukati menyika vaAlejandro Mayorkas pamwe negweta guru rehurumende vaMerrick Garland kuenda kuMexico City nhasi kumusangano wanzi nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika ndewe pamusoro-soro wakanangana nenyaya dzekugadzikana. Vakuru muhurumende yeAmerica vanoti vanoimba kuti America neMexico zvichagadzirira kunyorerana chibvumirano chitsva munyaya dzekushanda pamwe chete munyaya dzekugadzikana kwedunhu. Vamwe vabereki kumasvingo vari kuchema-chema nenyaya dzeuori dziri kupomerwa vamwe vakuru vezvikoro kunyange vari kutatarika kubhadhara mari iyi kuti vana vavo vaende kuzvikoro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vabereki vakaita savadzvatangai vanoti
nyaya yehuori yekuesa kushandisa mari muzvikoro iyi yanyaya kuti tibata-bata nekuti iko zvino tinoona kuti mastandards ezvikoro anongoramba ari paari, asi mari tinobhadhara temu yoga yoga havasi kuvaka kana zvikoro zvacho kana kungogadzirisawo mablok. Pamwe pacho unotosvika pachikoro pasina mvura, unotoshaya kuti saka chikoro ichiri kurana sei. Ivo mahedmaster mazhinji unowana futi ndivo vari kuvaka dzimba mutown. Saa toona kuti izvi zviri kuafecta isu sevabereki zvakanyanya. Tichapedzisira takuda kuti kana pari paboarding school uchada kutozowedzera chimwe chikafu chekuti mwana adle nekuti havasi kudla vachiguta mari imwe irungotogwa ichiita zvimwe zvinhu zvisinei nechikoro.
Mazuva mashoma apfuura mukuru wechikoro pagogomeri high school vaathinos mashungu pamwe nevamwe vatungamiri vechikoro ichi vashanu kusanganisira mufundisi wepachikoro ichi vakamiswa pamberi pedare remajistrate mumasvingo vachipomerwa mhosva yekuba mari inopfuura mamiriyoni maviri. Nezuro vabereki vevana vepabatana primary school kwagutu vakaratidzira vakavharisa chikoro vachipomera mutevedzeri wemukuru wechikoro vaenoch chole mhosva yekuba mari yechikoro yakawanda. Vamwe vabereki vevana vepampandawana high school vakaratidzirawo vachiti mari yepachikoro ichi haisi kufambiswa zvakanaka. Mumwe mubereki vaogliv makova avo vane mwana ari pagogomeri vanoti dzidzo yaderera pachikoro apa nenyaya yehori pamari yavanobhadhara kwavari kupomera vakuru vechikoro.
Tinoona isu igogomere chikoro chekare, asi vachiri kungoshandisa zvinhu zvakanga zviripo about 40 years ago. Hapana chiri kuchinja. Vana vekuprimary vari kushandisa mabhaketsi kuti vaende kumatoilets, vari kutadza kureplesa kana machemba. Saka zviri kutinetsa kuti isusu mari dzedu idzi basa radzo riri kushanda chii chaizvo.
Vashadhi Kisharara vane mwana ari pabatana yeprimary school pabhasera avo vakaratidzira vakavharisa chikoro vachiti vakuru vechikoro vari kuba zvinhu zvechikoro pamwe nemari inofanira kunge ichishandiswa padzidzo dzevana vanoti vari kuba vangavabvirwe mabasa.
Deputy Edu yagara nyaya dzake akaita inosanganisira kuba mabarwe echikoro aya akapiwa napurezidendi aya akaba tikazotobata mumabhutanga atora two bags dzakashota ee kune dzimwe simenzi dzaishayikwa hen aizofabricatawo mavhocha aya kuti kana munhu akashanda basa pachikoro iye aizoisa spika rakakwirira.
Vachipa divi rehurumende mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vati uori muzvikoro haukurudzirwe.
Ndosaka izvozvi takabatana nezimbabwe anti-corruption commission zvekuti vaya ndirurani dziyadziya dziri kuita uori dziri kusura dzabatwa neve anti-corruption commission voendeswa pamatare vori pamutongo wemhosva yavo yeuori.
Mukuru wesangano rinomirira vadzidzisi mumaruwa reamalgamated teachers union of zimbabwe kana kuti ATUZ vaobed masaraure vati kunyange vasingakurudzire kuba uori huri kuwanda muzvikoro nenyaya yekuti hurumende iri kubhadhara vadzidzisi mari shoma.
Munhu anenge achinzi achengetedze mazikwanda-kwanda emari asi iye mwana wake atadza kuenda kuchikoro asisingakwanisi kuwana health care, urombo ihwohwo huri kutuma vamwe kuti vadzimari vapinza ruoko rwavo muhomwe yechikoro votora mari zisiri pamutemo. Rimwe dambudziko repiri hombesa ingori nyika yazara vanhu vasisina hunhu. Nyaya yekuti nyaya yekuba neuori nezvimwe zvave zvinhu zvanomalizwa kubva pavakuru venyika chaivo kubva kuhurumende.
Asi vandoro vanoti nyaya dzeuori hadzinei nemihoro yevadzidzisi sezvo hurumende iri kuzama kuvapa mari inokwana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Nhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu yevanhurume cheZimbabwe Warriors chiri panguva yakaoma apo chiri kupinda munhandare yeCoastal International Stadium muGhana mangwana Mumutambo wacho wekutanga negana makwikwi ekuenda ku 2022 World Cup. Michael Kariati anotipanya iye.
Kwata iki chinofarira kukunda kunyange zvikaoma sei nekuti kusaita izvi kunotisiya chisisina chimuko makundano enhabvu yepasi rose aya. Zimbabwe ndiyo iri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina nepoindi imwe chete chete zvekuti kurohwa zvekare kunovapinza mumadhaka asingabudike. Pamusoro pekutamba kunze kwemusha, Warriors ari kusangana zvekare neGhana yakasimbisisa iyo yaunganidza vatambi vane mukurumbira kusanganisira Thomas Partey weArsenal, Jordan Ayew weCrystal Palace, Mohamed Kudus weAyax na Tariq Fosu Henry weBrentford. Muongororo wemutambo wenhabvu vaAdmaya Muhimeke vanoti Zimbabwe inofarira kusunga dzisimbe kana ichida kukunda mumutambo uyu.
I think that tamba ma game 6 ne Ghana. Pa ma game ita tamba ne Ghana acho ese matatu Ghana yakatirwa tikairwa game rimwe chete tikadzwa ma games 2. Tofanira kunge tireta our best. I mean kuti tikwanise kunge tichirwa Ghana.
Asi manager wechikwata ichi va Wellington Bandare vanoti chishuwiro chavo kutora ma points ese ari pamutambo uyu.
Mutambo uyu mutambo usiri nyore zvachose. Tiri kutarisira kuti zvikare machaizvo tipamwe tiwano one point nekuti matambiro atakaita South Africa neEthiopia haana kuti haasi kutibatsira. Tinofanira kuchitanga kuwana mapoints.
Zimbabwe ine vatambi vari kurura kunze kwenyika kusanganisira Bavilas Nakamba weAston Villa, Jordan Zemura weBournemouth, Brandon Galloway weFlymouth na Tendai Darikwa weWigan kuEngland pamwe na Mashau Munetsi weStade Reims kuFrance. Aimbotambira Dynamos chamunoda musanhu anoti vatambi ava vane mwongo wekukwanisa kukunda mumutambo uyu.
Players are there, they got talent as well. I think we got massive chance.
Captain wechikwata ichi Knowledge Musona uyo anotambira kuSaudi Arabia ndiye akatanga kusvika muGhana vamwe vachizotevera. Vamupandare vanoti Kama Billiard uyo asiri kutamba nemhaka yemakadhi aakapiwa akawanda ari kupa rutsigiro ari muGhana umu asi achizotamba mumutambo unotevera.
Kama Billiard ariko kuitira kuti atraine nevamwe asi haasi kutotamba mutambo wekuGhana wokutanga. Anozotamba patichatamba neGhana paNational Sports Stadium musi wa12.
Ghana neZimbabwe dziri kusangana zvekare muNational Sports Stadium nechipiri svondo rinouya. Mutambo uri muCoastal International Stadium uyu uri kutenderwa vanhu zviuru zvina 4,000 chete kupinda kuona. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Iye zvino tokupai mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSudan. America inotsinira rubatsiro rwayo kuhurumende iri kutungamirwa nevanhuwo zvavo muSudan zvichitevera kuedza kubvutwa kwemasimba kubva kuhurumende yeCivilian Led Transitional Government kana kuti CLTG. Mashoko anobva kuvakuru vehurumende yeSudan anoti vapanduki vanotsigira vaive mutungamiri wemakore uye vari mudzvanyiriri Omar al-Bashir vakaedza kubvuta masimba musi waGunyana 21 asi vakatadziswa. Al-Bashir akabviswa pachigaro muna 2019 mushure mekuratidzira kwakaitwa nyika yose murunyararo kwaikurudzira kubva kwake pachigaro. Pari zvino ari muusungwa muKhartoum uye anogona kupiwa zvakare masamanisi ekusungwa neInternational Criminal Court iri kuHague nemhosva dzinosanganisira kuponda, mhosva dzehondo nemhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Kwemakore maviri adarika, Sudan yanga ichitongwa nehurumende yevanhu yakafanobata matomu iri kushanda kuendesa nyika iyi kusarudzo dzejekerere muna 2024. Hurumende yeAmerica yashanda neSudan kuchengetedza utongo hwejekerere munguva yehurumende yakafanobata matomu. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika Vanette Price vakashoropodza kwavanoti kuedza kuvhutwa kwemasimba kubva kuhurumende yeSudan yeCivilian-led Transitional Government kwakakundikana kwaida kuitwa nemauto akapanduka pamwe nevamwe vanhuwo zvavo. Mumashoko avakaburisa vakati America inoramba ichitsigira CLTG mukuedza kwayo kuunza utongo wejekerere muSudan. Zviitiko zvinodzorera shure utongo wejekerere zvakafanana nezvakaedza kuitika musi waGunyana 21 muKhartoum zvinodzorera shure kurudziro yevanhu vemuSudan yerusununguko neutongo wakajeka uye kuisa rubatsiro rwepasi rose runopiwa Sudan kusanganisira ukama hwayo neAmerica munjodzi. Zvichitevera kubviswa kweSudan muna zviita senyika inotsigira ugandanga kana kuti state sponsor of terrorism, America yaramba ichikurudzira mushandira pamwe wakakura neCLTG uye yawedzera rubatsiro runodiwa neSudan. Asi sezvakataurwa navaVolker Peters, mukuru weUnited Nations Integrated Transition Assistance Mission muSudan kana kuti UNITAMS kuSecurity Council mukutanga kwaGunyana, vakati zvimhingamupinyi zveSudan zvakakurisa kusanganisira kuoma kwemamiriro yeupfumi hwenyika, kusateverwa kwemutemo nekubuda pachena nekunyuka kwemhirizhonga itsva muDarfur nekumabvazuva. VaPeters vakasimbisa kuti nyika iyi inoda rubatsiro rwepasi rose rwakasimba kana ichida kuti irambe ichibudirira murwendo rwayo rweutongo hwejekerere. Mutauriri vaPrice vakazivisa kuti pamwe chete nedzimwe nyika dziri kubatsira, America iri kuunganidza rubatsiro rune chitsama kubatsira Sudan kuti ibudirire muzvinangwa zvayo zveupfumi hwenyika nekugadzikana. VaPrice vakapika vachiti, ticharamba tichiendesa mberi rutsigiro urwu apo Sudan iri kuenderera mberi nebudiriro murwendo rwayo rweshanduko kusanganisira kuumbwa kwedare reparamende, kuwandudzwa kwemauto pasi peutongo hwevanhuwo zvavo uye kururamiswa kwemutemo nekutongwa kwevaityora kodzero dzevanhu. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamiri yehurumende yeAmerica. Live talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika panhau yedenda reCOVID-19 uye zvematongerwo enyika. Pera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Ngonzora vokurudzira kuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe, vachitiwo hurumende inofanira kuwandudza zvinhu zvakawanda sarudzo dzisati dzaitwa. Bazi rezveutano rakazivisa kuti munhu mumwe chete akafa neCOVID-19, vamwe makumi masere nevapfumbamwe kana kuti 89 vakawanikwa vaine denda iri nezuro. Mhuri dzinodarika zana kusanganisira svikiro redunhu revhuti dzinobviswa papurazi reWaterloo kumashonaland west, zvichinzi vagere panzvimbo iyi zvisiri pamutemo. Chikwata chenhabvu yevanhurume cheZimbabwe Warriors chiri panguva yakaoma apo chiri kupinda munhandare yeCoastal International Stadium muGhana mangwana mumutambo wacho wekutanga neGhana mumakwikwi ekuenda ku2022 World Cup. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu umhlazi ku 8 Mfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
imali kayitholakale ngendlela efaneleyo ngendlela elula emabhenki. Kuza kwenzeka kanjani lo? Kumele kuqale kulunge kahle i-economy ikwazi ukugenerate i-foreign currency.
Kuyaxokozela emabhanga lalapho abantu abathenga khona idola lemelika ngesilinganiso esiphansi kulesemkambo wensitha.
Kulumende kaMnangagwa lapho esewathola amavoti ahluleka ukumnika okuthiwa i-internal legitimacy eZimbabwe. So amavoti akhe lana ayitshengisa ukuthi uyastruggle abantu abaningi abamthembi. So uyabadinga abanenhliziyo ezivuma njengomnumzora ukuthi bezothengisa abantu ababavotelayo.
Abe-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Munzora bathi bakhankasela ukuguqulwa kwemithetho elawula ezokhetho phambilini kokhetho luka-2023. Kuhlelo za Friday liviki silomculi wedalo music ocula ekobulawayo ehamba ngegama elithi Ngungunyane. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abantu elizweni lamukele ngenjabulo inyathelo lebhanga elikhulu lesizwe eleReserve Bank of Zimbabwe elokubavumela ukuthi bathenge idola lemelika ngesilinganiso esiphansi kulaleso esomkambo wensitha. Bathi lokhu kungenza benelise labo ukuthola imali yakwamanye amazwe, kodwa bathi udubo ukuthi kunzima ukufinyelela imali njalo sebehlala besendwendweni osekubafaka engozini yokubanjwa inkunzi kanye lokuthelelwa igciwane le-coronavirus. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Uhulumende uvulele uZulu ithuba lokuthenga idola linye leMelika ngamadola phose angamachumi athoba munwe munye, i-$88. Kodwa emkambo wabathenga lokuthengisa okungekho emthethweni lithengwa ngamakhulu amabili amadola, i-$200. Umnumzana Effort Ncube, ingcwethi kwezomnotho, uthi okungenza imali yaphandle itholakale lula yikulungisisa isimo somnotho lesombusazwe.
Vele indlela eqondile ukuthi kungabi le-auction system. Ngayikhona i-auction system izakwenza kube nzima vele ukuthi abantu bayithole imali. Akungabi le-auction system, imali kayitholakale ngendlela efaneleyo, ngendlela elula emabhenki. Kuza kwenzeka kanjani lokho? Kumele kuqale kulunge kahle i-economy ikwazi ukugenerate i-foreign currency. I-economy ilunga kanjani? Ilunga ngokuthi politiki ilunge. Yiyo indlela eza kwenza ukuthi izinto zilunge. Because i-black market rate yenza igebengu ye-criminal syndicates. Ibulala thina enesibulawa ngabantu abalemali, abantu abawell connected.
Unkosikazi Sibusisiwe Mperere, ingcwethi ebona ngokuthuthukiswa kwamabhizimusi, uthi okwenza uhulumende adonse inyawo ekupheni uZulu imali yaphandle yikuba uqakathekisa ukupha osomabhizimusi imali kuqala.
For the general public, the government is reluctant, or rather not taking any agency in the issue to say how can the general masses access foreign currency, because their priority is economic growth. So their priority is the people who want to use this money to do economic activities.
Masikhangela nelozulu uhulumende ngani kasiseki ukuba uZulu athole imali yangaphandle kwelizwe, ngoba kuqakathekile ukuthuthukisa umnotho welizwe. Osomabhizinisi balezizathu zokuthi baphiwe imali yangaphandle, kungakho nxa ukukhangelelwe ukuba asebenzise imali yakuleli i-RTGS, njalo ukhona umthetho othi abamabhizinisi abala imali yakuleli i-RTGS bazajeziswa.
Umnumzana Ngqobizitha Zitha ohlala emganini kobulawayo ukhonona ngobunzima bokutholakala kwedola lemelika emabhanga.
Mina vele ngendlela okwenzakala ngayo shuwa emabhenki lapha abantu asitholi lutho. Imali zabesilazo sibili but ukuthi uyithole naleyi $50 echiwoyo awuyitholi. Ithola ibona laba abagcwele emgwaqweni abantu balala emini khonaphana bahlebe bambilayini emini kunjalo iCovid nje iminyane akusilethela imikhuhlane lokho mina kambona ukuthi bakwenze ngendlela becabange kuhle.
Unkosina Zisuko Luhle Mthethwa isakhamuzi sakobulawayo uthi ukumemetheka kweCovid 19 akusoze kuphele ngenxa yokuminyezelana okuyabe kusenzakala emabhanga.
Singananzelela iningi labantu sebelala kulayini belinde ukuthi bathathe wona ama-$50 kodwa lokho kuyingozi kakhulu ngoba nxa sesinanzelela ukuthi ama-cases erobhala nganani sikethu. Okunye ukuthi abantu bayabe belisa ukuthi bangene bona bebaningi kakhulu okunye kuzakwenza ukuthi i-COVID ingaphi.
Ikomiti elawula iziqondiso zokusetshenziswa kwemali elizweni e-monetary policy ye-RDZ yiyo eyathatha isinqumo sokuvumela uZulu ukuthi atholiswe ithuba lokuthenga amadola angamashumi amahlanu awemelika i-$50 ngeviki. Intengo yemali le iyingxenye yaleyo ethengiswa emkambo wabathenga lokuthengisa okungekho emthethweni. Idola lemelika emkambo wezephula mthetho elikade lithengwa ngamadola alikhulu lamashumi aphansi kwayisikhombisa i-160 kusiya ku-170 zimdollars ngeviki edluleyo liviki beselithengiswa ngamakhulu amabili i-200 zimdollars. Kodwa e-RBZ iphose ibe ngamadola angamashumi ayisitshiyagalolunye i-$85.50. Ibhanga le-RBZ lethule amagama abantu elithi abasavunyelwa ukwamukela kumbe ukuthumeza imali enkundleni ezitshiyeneyo kubomakhalekhukhwini ngoba betshintsha imali ngaphandle komthetho. Abantu laba bangamashumi ayisikhombisa lasikhombisa i-77 njalo bachaywe kumaviki amabili adluleyo. Ngimele i-Studio 7 yobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje ingcwethi kwezomnotho zithi uhulumende nguye obangela ukuqina kwedola lemelika ngokuthengisa idola leli ngesilinganiso esiphansi ngoba abantu bayathenga bethengisa imali le. Okunye njalo ukubikwa kubangela ukungahambi kuhle kodaba lwemali yikuthi ezinye izitolo ziyavunyelwa ukuthengisa impahla lokudla ngesisindo somkambo wensitha. Kuyona le iviki amapholisa ebethengisa impahla egoqela imoda ezingasasetshenziswa ngemali eqathaniswe lesisindo somkambo wensitha. Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi akusiloqiniso ukuthi uhlelo lokuthengisa imali yaphandle kwelizwe yilo olubangela ukuwa kwesindo semali yaphandle kwelizwe.
Imali yangaphandle kwelizwe ethengwa emabhenki ithengwa ngamakhampani osobusiness bethengela khona ukulungisa impahla kumbe ukuletha impahla ezivela phesheya. Yikho mina angiboni kule ngqondo ukuthi umuntu kazana nje engangena nje ebhenki avunyelwe ukuyathenga imali yebhenki yangaphandle kwelizwe. Angitsho yena usibalukhulu we-Reserve Bank umnumzana John Mangula utsho njalo uthi abathenga imali amakhampani athenga imali emabhenki bayabhalwa phansi ukwenzela ukuthi kwazakale ukuthi imali yakhona bayisebenzisa kanjani. Angiboni kuliqiniso khonokho.
Khona lokhu ukuthengisa imali ethengwe nge-bank rate beyithengisa emgwaqweni kungabangela yini ukuthi isisindo semali yonale eZimbabwe sibe silokhu sisiwa ngamandla nxa iqathaniswa ledola lemelika?
Ukuthengiswa kwamadola eyamelika emsikeni omnyama yikudinga amabhondi amadola eZimbabwe ngenxa yokuthi wona amabhondi katholakali lula ebhenki. Kodwa bona abezitolo amavinkili bayakhweza phela intengo yabo ngabomo bethembe phela khonokho ukuthi kulabantu abathengisa amadola emsikini omnyama bebaningi khona kungayisiqiniso. Ukubhidliza kwesisindo semali singathi ngesilungu yi-confidence hatshi ukuthengiswa kwama-US dollar. Hatshi, angiboni ukuthi kuyahambelana mina.
Yona imali yemelika ama-US dollars atholakala lula na
kumbe isindlichwana okunga kuyikho okubangela indubo ezibhekane lelizwe.
Amadola eAmerica ngatholakali lula ebhenki vele akula nje alutshwane kodwa emsikeni emnyama maningi yini ya ngoba abantu abasebenza ngaphandle kwelizwe idiaspora abaphetheya bayathumeza phela imali ekhaya kodwa imali yakhona yayingeka ingena ebhenki phinde laba abathengisa igolide yendayimani emsikeni omnyama balawo amadola ezindlini ngabawafake ebhenki yikho vele imali amadola angaphandle iningi so kusitsho ukuthi khona amakhampani lana abahamba besiyadinga amadola e-85 lana ebhenki lana ngabawazuzi ebhenki bazuza amalutshwane yikho sebesiyangena emsikeni omnyama sebeyathenga amabhenki amadola emsikeni omnyama sebekhweza-ke intengo ezitolo ngoba imali amadola emsikeni omnyama athengwa kathengwa lula imali yakhona iyadula.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezomnotho ubekhuluma ecingweni lestudio 7 eseHarare.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz shortwave.
Ngokutshona kosuku lwayizolo inani labahlolwe batholakala bele coronavirus eZimbabwe lokhu leli gciwane laqhamuka elizweni sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 131,523 okugoqela abantu asebegule basila kulomkhuhlane kunkulungwane ezedlula ikhulu 124,685 kwafa inkulungwane ezedlula ezine lengxenye 4,631. Kunje eZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili 2.3 million yibo asebehlatshwe amajekiseni womabili. Namhlanje sikhangela isimo sokulwisana legciwane le-coronavirus kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane. Ngele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhulumende kamongameli Joe Biden welemelika usethethe amanyathelo okuvimba ukuphindiselwa ekhaya kwenkulungwane lenkulungwane zabantu bokuza ababuya bengabantwana elizweni ababizwa ngokuthi ngama-dreamers. Ngomnyaka ka-2012 owayengumongameli welemelika ngaleso sikhathi umnumzana Barack Obama wethula isinqumo esifanayo sokuvikela abasakhulayo laba phansi kohlelo lwakhe osolubizwa ngokuthi yi-Deferred Action for Childhood Arrivals Program kumbe DACA. Kodwa umahluli womthethondaba wasesigabeni se-Texas wanquma ukubana uhlelo lwe-DACA alukho emthethweni. Kungakho-ke umongameli Biden esethule isinqumo sokuvikela laba abasakhulayo egcizelela kusinqumo esasithethwe ngo-Obama. Iy'ngcithi zezomthetho kodwa zithi uhlelo lwe-DACA yebo luyanceda kodwa ayisiso sisombululo sokuqeda inhlupho zama-dreamers. Amapholisa akwele Nigeria asezigabeni seZamafra abika ukubana abezomvikela bahlenge abantu abaphose bafike amakhulu amabili ababethunjiwe phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo yize phulamthetho lamaqembu ezigebengu. Lokhu kwamukelwe ngenjabulo enkulu nguzulu waleso sigaba esingenyakatho kwelizwe. Isikhulumeli samapholisa ezamafa uShehu Mohammed wethule umbiko izolo esithi iningi labahlengiweyo abathunjwe eziqintini ezine zaleso sabelo ngabesifazane labantwana. Iyintatheli zindaba elodumo yakwele Philippines uMaria Ressa othole isichocho sokukhuthaza ukuthula emhlabeni jikelele eseNobel Peace Prize ubikwa eyisibonelo esihle salabo abalwela ilungelo lokwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo i-press freedom. UMaria owake wasebenzela umsakazo omkhulu we-CNN nguye owasungula iphephandaba lebulenjini ele-Rappler ngomnyaka ka-2012. Leli phephandaba yilo elanikeza intatheli zindaba ezisebenza zizimele inkundla kanye lethuba lokuloba izindaba eziveza amaphutha kahulumende wele-Philippines. UMaria udume kulelo lizwe ngokuchothoza mgceke umongameli Rodrigo Duterte ngokuphatheka kwakhe lokusebenzelana lamaqembu ezigebengu eziphila ngokuhlukumeza abantu nokubathengisela izidakamizwa. Lokhu kubikwa sokudale ukubana ahlale ebotshiwe kanye nokuhlukunyezwa kwephephandaba lakhe libulenjini ele-Rappler.
MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora bathi bakhangasela ukuguqulwa kwemithetho elawula ezokhetho phambilini kokhetho oluzayo luka-2023. Bathi njalo bakhangasela ukwesulwa kwezijeziso zomnotho ezibikwa zetheswa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi leli bandla lisithi lilungiselela ukuxoxisana lelezanu PF. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMonzora uveze lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini ebandla lakhe eMorgan Richard Tsvangirai House aseHarare.
We believe in the Chinese.
Sikholelwa ukundlela belizwe leChina abenza ngalo izinto zabo ukuthi ma ufuna ukuyinqoba impi wenza njani. Sizokwenza ibe khona leyo nguquko kumithetho elawula ngokhetho njalo sophumelela kulokhu.
Umunye wabasekeli besikhulumeli selinye lamabandla aphikisayo le-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthi kulusizi lokho osekusenziwa ngabebandla elahlephuka kwelakhe le-MDCT leli esithi osekusenziwa nguMonzora ungumbhedo nje njalo esezichaya ukuba usengowezanu PF uqobo.
Konke lokhu kutshengisa ukuthi sekapula kaselandaba lokusebenzela abantu. Silusizi ngoba thina ama-sanction esiwaziyo, i-targeted sanctions, afakelwe abantu labo abahuquluza imali, abale-corruption, abaviolate ama-human rights, silabantu ababothwa mahlayana, njalo ama-sanction asila mthetho. Izidera yafakwe America, i-Congress ye-America, akula muntu omnyama ovele eZimbabwe wahlala khona.
Uchaze uMonzora njengomuntu othunywa ngabebandla elibusayo leZanu PF uMafa.
Sefuna ukungena kuPollard, konke lokhu ukufeza izinto zezanu ezange vele zivunywe ngabantu ngenxa yokuthi kabakhethwanga bangena nge-backdoor sebefuna ukufela eParliament ngoba bayakwazi ukuthi bazabhuqwa yi-MDC Alliance kungaba le-by or i-national election.
Ingcwethi kwezombusazwe njalo ephatheke kumisebenzi yokucubungula ngezombusazwe njalo enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI bona abagxile kakhulu ekuhlolisiseni indima edlalwa ngabezombutho kundaba zombusazwe weZimbabwe umnumzana Bekezela Gumbo upha umbono wakhe ngalokho okuchiwo nguMonzora we-MDCT.
Ukuqala ukuthi uhulumende kaMnangagwa lapho wathola amavoti ahluleka ukumnika okuthiwa yi-internal legitimacy eZimbabwe ngoba kumele ukuthi ebe le-support yabantu abaningi abavumayo ukuthi bekuzoMnangagwa belandele ama-policies akhe njalo bemthemba. So amavoti akhe lana ayitshengisa ukuthi iya-struggle abantu abaningi abamthembi. So uyabadinga abanenhliziyo ezivumayo njengoMonzora ukuthi bezothengisa abantu ababavotelayo. So uMonzora laphana indlela ongene ngayo uzoncedisa umnankagwa ukuthi ethole ilegitimacy okusingakuza izindebe ezitiyimvume ukuthi ebuse.
Osekusenziwa ngumonzora ukukhankasela ukususwa kwezijeziso, ugumbothi yikuzama ukubumbela umnankagwa isithunzi sokubusa kwabamanye amazwe.
Njengoba sisazi ukuthi abantu abaningi bakholiwe njalo iZANU-PF kathi lokhu ichumayela ivangeli lokuthi ama-sanctions angenayo angena enxa ye-MTC. So i-MTC yangkhona nalekamonzora isisithi ama-sanctions aphume. So kutshengisa ukuthi sokukhona ukungenana osokwenzekile phakathi kamonzora lomnankagwa osokwenzekile. Ngenxa sikwazi uMonzora akala abantu ngabakachamisa. UMonzora uze aziveza injongo zakhe ngalokho okwenzileyo.
Imizamo yokukhulumisana labebandla elibusayo leZANU PF ukuzwa icele labo kulolu daba olubathintayo yehlule. Omunye wabakuhlangothi lokukhulumisana loZulu ebandleni leli, uMnumzana Thafazi kwaMgwadi, ubengaphenduli ucingo lwakhe lemilayezo ye-SMS layo engayiphendulanga ngesikhathi lolu daba lulotshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kunjalo nje abe MDCT bathi baqakathekisa ukuthi kuguqulwe indlela okuqutshwa ngayo ukhetho elizweni, hathi ukuba lungenziwa ukhetho luka 2023. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Witness Dube uthi bafisa ukuba kuguqulwe indlela ukukhankaswa ngayo, ukubalwa kwamavoti, ukwethulwa kwempumela lokunye. UDube uthi kungalungiswa lokhu kuzakwenza ukuthi amabandla wonke engaxokozeli ngesikhathi sokhetho njengalokhu okwenzakala ngomnyaka ka-2018 kuze kubulawe abantu abayisithupha libutho eHarare. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube exoxa lesikhulumeli sebandla le-MDCT uMnumzana Witness Dube.
Thina njengebandla le-MDCT asizange sithi thina sifuna ukhetho luka-2023 ludluliselwe phambili. Esikutshoyo yikuthi akulungisiswe zonke izinto eziphathelane lokhetho ukwenzela ukuthi nxa ukhetho lusenzakala lube lukhetho oluzaphumisa impumela eqotho, impumela engafaki abanye abadlali emidlalweni wepolitiki phambili kulabanye, enganiki abanye esingathi ngamathuba angezeleleyo kumbe aphambili ukuthi baphume kuyibo abadla umbutho wokhetho. Sikhangela kakhulu ukuthi sisiya kuma elections ka-2013 sasilenera i-National Electoral Reform Agenda eyafuqa kabanzi kwaze kwafika ekuthini sithole i-biometric voter registration. So sikhangelele ukuthi nxa singafuqa kathesi nxa kungenzeka inyanga ithi iphela lokho esikufunayo sokwenzekile, ukhetho kalwenzakale ngenyanga ezayo. Nxa kungathatha umnyaka umnyaka olandelayo kawenzi, kodwa esikutshoyo ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukuthi eZimbabwe sikhala ngokuthi nxa kusiba lokhetho soluphelile kuyathiwa hayi belungekho free, belungekho fair, belungekho credible.
Kuyini esingathi-ke kuhlupha kakhulu Baba Dube nxa sikhangele ezokhetho lapho?
Asikhangelisiseni-ke imigoqo efana nalo ukuthi mhlawumbe kurejistwa njani ama ballot papers, alungiswa njani, aphathwa njani, kubalwa njani, njalo kumidiya lapha bayavunyelwa yini bonke abantu ukuthi baphume bekhuluma begaya ukhetho, layo yonke imithetho nje ephathelane lokhetho, ukubuthana kwabantu ngubani ovunyelwayo sikhathi bani, lokuthi kukhulunywani kwenziwani abantu bengalamgoqo. Yikho esikutshoyo thina ukuthi akulungisiswe konke lokho singakabi lokhetho. Lokho yinto eyakhalelwa ngubaba uMorgan Tsvangirai, leyo yinto ekade ikhalisa uMnumzana uChamisa phuma kukhetho lika-2018, leyo yinto ekade ikhalisa even yona i-Election Resources Center namhlanje esiphuma isithi thina ngokubizela ukuthi kasi kuthazana nene ekulungiseseni lokhu sesinjengabantu abathi bona asifuni ukhetho. Kukathi hatshi ukhetho sithi kalwenzeke noma yinini nxa siqeda nje ukuthi silungise zonke lezi zinto, njalo kumele sizilungise sikhangelele ukuthi 2023 yiwo umnyaka okuhlelwe ngawo ukuthi kube lo ukhetho eZimbabwe.
UMnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
She was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14. Was a Friday, my sweet. Water Friday, in amaling komile wena. We baba.
Kuhlelo Woza Friday liviki sinomculi weDalom Music osebenza kobulawayo ehamba ngegama elithi Ngungunyane. Ungungunyane uledlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi Sinikiwe. Untungamile Inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Lanteleli lilengoma ezisithupha ungungunyane uthi lanxa eseleminyaka eqale ukuhlabela yikho esenelisa ukwethula idlalate lakhe lesibili.
Salibonani balaleli, salibonani balaleli, igama lami ngungunyane, umzila kawulandelwa owulandelayo uyazibambelela. Yimi phela uSonkomosi, yimi phela umgabi, yimi phela uJobe, uGaza, uSithole, yimi ungungunyane. Awusuka madoda. Ube kanti igama lami lokuzalwa nguByron Sithole.
Akusilondele imbali yakho kwezomculo.
Ezomculo lezi ngisukela kudala bantu. Bengilala ngiqabele iradio, ngilalele imsakazo efana labo Radio Thoyando, o Radio Mavatho, o Radio 5. Imsakazo yangaphandle le yaseGoli kade ngithanda ukubana ngilalele. Bengisizwa umculo kade ngukholisa kakhulu oDalo Music. Kwaze kwabangela ukubana lami ngifisa ukubana ngikhuphe elami idlalade. Ngakwenza ke lokho ngo-2000, ngakhipha idlalade lami lakuqala. Ube kanti njengomuntu obele muli, isikhwama sami sagcina sincise kakhulu. Kwagcina kubangela ukubana ngihlale phansi kuzo kwafika lo mnyaka. Yikho lapho engigcine ngibuyela khona njalo istudio.
Abangathanda ukuthenga idlalade balithola njani, kanti labalandeli ungabatshiyela waphi amazwi?
Ngicela usekelo lwenu, ngicela uxhaso lwenu, ngoba uma lina lingangiphakamisanga akukho nto mpela engingayenza mina kwezomculo. Ngiyawadinga ama sponsors mina, ngidinga abantu abaza ngiphakamisa kwezomculo, ngidinga kubana ngithole ama instruments engizawasebenzisa abiza mina, ngidinga umanager oza ngimanejela leli qembu lami. Yizo izinto lezo engikhala ngazo. Ube kanti abafuna umculo wami okwakhathesi uyatholakala ku-YouTube, yana khona ku Sithole Byron5@gmail.com.
Uphuma ke enkundleni ungungunyane ngale.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Kuyaxokozela emabhangala lapho abantu abathenga khona idola leMelika ngesilinganiso esiphansi kulesemkambo wensitha. Abe MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora bathi bakhankasela ukuguqulwa kwemithetho elawula ezokhetho phambilini kokhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi yasidibaneni ngo-7:30 ntambama kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.